Hondo yeIsrael ine Hamas yakatooma uye kupera kwayo ndinoona kuchinetsa nokuti kunetsa kwayo kwakupindira muvanhu atinoti macivilians aya. Macivilians ari muGaza nawo akutongoatakwa, akutongourawa mazhinji acho kuburikidza nehondo iyeyo iriko.
Semaonero enyu nezvamuri kuona zviri kuitika pari zvino muhondo iyi pakati peIsrael neHamas, munoona remangwana rakamira sei takatarisa dzimwe nyikawo dzepasi rose?
Inini maonero angu ndokutoti nyika dzakawanda kana hondo iyi ikasangwarirwa dzinokwanisa kutoda kupindira dzichitora mativi nevari kurwa ivavava zvichiburukidza nezvitendero zvakasiyana siyana zvepasi pano zvinosanganira icho tendero chechikristu, chechijudha nechiislamu. Saka handizivi hangu kuti zvichaguma sei, asi maonero angu pane nyaya nokuti tatombonzwa munhau dzichangopfuurawo mazuva aya kuti mukuru weIsrael anga achitoti uchatuma mauto epasi, mafoot soldiers, kuti atopinda ikokoko kuGaza vandodhurana. Saka kana patodere ipapapo panonetsa, uye tatoonawo mamwe vakuru venyika dzimwe vachitotaridza rutsigiro rwavo kumativi maviri ari kurwaya.
Tombotarisa zvingangowanikwa zvichibva muhondo iyi yeIsrael neHamas. Takatarisa upfumi hwenyika yeZimbabwe,
tinoona kuti mafuta ekufambisa akawanda anobva kuMiddle East, naizvozvo akange akushayikwa kuburukidza nehondo iriko iyi. Mitengo wemafuta iwaya wekufambisa muZimbabwe uchakwira. Kana mutengo wamafuta wakwira, zviwanikwa zvomuZimbabwe kana zvinotengeswawo, chingava chingwa, zvokudya, zvokufuga, chese chinotengeswa muZimbabwe nacho chichatokwirawo kuburikidza namafuta iwaya. Saka zvinhu zvichatowedzera kuomera zvizvarwa zveZimbabwe, nokuti mafuta akwira, zvese zvichangokwirawo.